Kuno kwa Amerika nyaya ndafambira inye kuti kune conference irikuitwa inoongorora nenyaya dzema drugs kuti ko vanhu vanenge vachishandisa ma drugs ava vangabatsirika sei kuti upenyu hwavo hunge huri nani uyezve kuti vange vachiitawo zvinhu zvinobatika muupenyu hwavo. Hanzvadzi, ndadzidza zvakawanda. Chekutanga chihombe chandadzidza ndechekuti izvo mitemo inoongorora nyaya dzema drugs anokora munyika inofana kutarisiswa kuti tione kuti kana takaona munhu achinga achishuta mbanje tomisa here kujeri kana kuti tomisa kudzimba dziya dzatinga nechirungu rehabilitation centers ekuti anobatsirwa. Nekuti chinoitika ndechekuti munhu anogona kunge ari iye chiremba asi achitora zvinokora. Tingasunga here munhu uyu tonomisa semienzaniso kuchikurubi kana kuti munhu uyu ngatiti izvo ngaaendeswe kumba dziya dzatinoti nechirungu rehabilitation centers anorapwa abatsirikane so that adzoke iye kusociety kana kuti kuvanhu achinoita basa raakadzidzira muupenyu hwake. Nekuti zvakaonekwa zvekare kuti vanhu vakadai kana vakaendeswa kujeri nezvirwere zviriko anogona kunobatwa nevamwe okanganisika unge ato nezvimwe zvirwere zvakaita sana HIV. Saka tinotoona kuti inenge yatove nyaya yekuti tinenge taakutoremedza hurumende nekuti inofanira kunge yakutarisa vanhu ivavo kuti varapwe zvekare nezvimwe zvirwere. Saka isu seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network tiri kukurudzira mitemo inoongorora kuti munhu ngaachengetwe zvakanaka, ngaarapwe, ngaabatsirikane, adzokere kuvanhu.
Tinotarisa zvematauro imi kuti pane zvamuri kuda kuti muone hurumende ichisandura panyaya iyoyi. Takatarisa zvinodhaka kana kuti iwa yamuri kuti madrugs, pane zvamuchaita here pamunodzokera kuZimbabwe kuti muwanikwe muchitaurirana nehurumende nezvamuri kufunga izvi?
Ichokwadi, tichidzokera kuZimbabwe tichange tichinogara nevakuru vehurumende, especially vaya vanoita nezveutano, tichakwanisa zvekare kunoona vatinoti pachirungu advisor nemutungamiri wenyika panyaya dzezveutano kuti dai mutemo wenyika unoongorora nyaya idzodzo wanga waoneseswa zvekare kuti tibatsirane nevanhu vaya vanoshandisa madrugs kuti vabatsirikane vasainiswe kumajeri, ndozvimwe zvatichakwanisa kunoita. Uyezve tichanozivisawo vanhu vemunyika nezvemutemo watinofungira kuti unokwanisa kubatsira vari kushandisa zvinokora. Nekuti makaona vechidiki vedu vazhinji ndo vanenge vari kunyatsobatikana panyaya idzi, apa takatarisira isu kuti dai nyika yange yaitawo vechidiki vakasimba vakagwinya vasingaite zvemadrugs. Saka tinoda kuti tivabatsire kuti at least nyika yedu ibudirire pane remangwana nanhasi.
Tombodzokera panyaya iyoyi yezvinokora. Ndezvipi zviri kunyanyotorwa nevana uyezve chii chaizvo chiri kunyanyoitika?
Zviri kutorwa nevana zvinosiririsa. Chekutanga, madrug anowanika muZimbabwe atiwanika pese pese, tine yekutanga mbanje. Toita chimwe chimishonga chinomwiwa chinonzi icho Bronco kana kuti Bronclear, chinoye umwe mushonga unonzi Codeine unove unodhaka zvekare, inowanika pastreet ende inokonzereswa nevaya vanenge vachismagula zvinhu vachipinzisa nemumabhodha edu anenge asina kunyatsosimba. Tine zvekare mahistalix, ndo some of my drugs ari kuwanika mumapati iwaya anenge achiitwa nevana vedu anonzi mapool party. Gore rapfuura tine vamwe vakazonyura mumaswimming pool iwaya after vatora zvinokora zvakadai. Tozoita nyangobe, ichi mazuva apfuurayo chakamhenge chichinetsa chaizvo. Saka isu seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network zviri kuti bata chaizvo kuti madrug ese iwaya ari kukanganisa upenyu hwevanhu. Vanofanira kunge vari muzvikoro, vanofanira kunge vari mumabasa. Unfortunately, nyika yedu hayo pari zvino haina mabasa acho, asi seZimbabwe Civil Liberties and Drug Network tiri kukurudzira hurumende kuti dai yange yapindira yabatsira vana ava nevamwewo vakuru vanoshandisa zvinodhaka zvakadai.